Zvauno ziva iwewe president vakatanga chirongwa chavanoti media law reform programs. Saka ichi ndicho chirongwa chatiri kuita chiri kurangarira takabvisa mutemo wainzi aipa uya wanga wakashata zvakaipa. Takamubvisa iyoyo panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, tikaisazve imwe inonzi Zimbabwe Media Commission Act. Saka iye zvino takuita inonzi Zimbabwe Media Practitioners Bill, rinova riri mutemo wevanotapi venhau kuti tione kuti yatinoti muchirungu Code of Conduct ne Code of Ethics zvakamira sei imomo, kuti vatori venhau vachiona kuti zvavanonyora zvinofanira kunge zviri zvechokwadi zvisiri zvemanyepo, kuona kuti vateedzerere mitemo iyoyo. Saka ndozvatiri kuita kuno uku kukadoma.